na neraka na kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 6 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamiriri vevashandi, vashandirwi pamwe nevebazi rinoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu nemabasa vanosangana mukwekwe kumusangano wakanangana nekutarisa kudyidzana kuri pakati pevashandi nehurumende. Masangano anomirira vashandi muAfrica anopeta musangano weInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa pangori kuRwanda. Chikwata chenhabvu yenyika cheZimbabwe Warriors chinopinda mukamba manheru ano chichigadzirira mutambo wacho neNamibia mumakundano eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vevashandi, vashandirwi pamwe nevamiriri vebazi rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vakapeta musangano nechishanu vaitarisa kushandidzana kwemapoka aya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu. Musangano uyu waiitirwa mukwekwe uye wakapindwawo nemasangano akasiyana siyana ane chekuita nekugara kwakanaka kwevanhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro pemusangano uyu. Asi takwanisa kubata munyori wesangano revarairidzi reZimta vaGoodwill Taderera avakapindawo musangano uyu.
Musangano unogara uchiitwa apo neapo kuti tione kuti ndezvipi zvakaitwawo neministry yepublic service labour and social welfare. Ndezvipi zvatinofunga kuti hazvina kunyatsoitwa zvakanaka uye kuti ndezvipi zvatinofunga kuti zvingada kuti zviitwe. Apa ndipo patinenge tichipanana mazano ekuti tionesane kuti tichienda mberi tadzidzei nezvakapfuura, tadzidzei nezvatiri kuita pari zvino uye kuti kwatiri kuenda ndekupi.
Ndivanani vakapinda musangano uyu vataderera?
Une TNF mukati yatinoti Tripartite Negotiating Forum. Mune zvakare veMCOS vanonzi Employers Confederation of Zimbabwe. Mune zvakare mamwe makey stakeholders akaita seana UNICEF, ana World Food Program. Remember musangano uyu ndewe Ministry Public Service Labour and Social Welfare. Saka the social welfare aspect yachona ndo inopinda kama mwe masangano akazvimiririra anenge achibatsira
zvizvikuru zvakanyanya kutaurwa nezvazvo pamusangano uyu.
Zvinhu zvakanyanya kunangana ne social welfare kana kuti pundutso yavanhu vose munyika kubva kuvana kunyange nevakuru. Saka pamusangano uyu anengati kunyanya kutaura zvemari dzedu isusu sevarairidzi. Musangano uri kutaura zvakawanda zvatingati pachirungu zviri broad zvinoda kungoburitsa chete pachena kuti ndekuti kwati kubva ndekuti kwati kuenda iye zvinhu zviri pano. Saka madepartments ose eministry anosanganisira elabor anenge achitaurawo kuti ndezvipi zvatiri kuita zvakanangana nevashandi. Saka ndingati ndiro donzo hombe rangariri remusangano uyo.
Tono kuti musangano uyu uri kuuya panguva iyo varairidzi muri kubva mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day. Izvi zvamungataurawo pamashoko ehurumende yekuti ichawedzera mihuro yevashandi vayo.
Hatina zvizhinji zvokupemberera isu nekuti hurumende haina kugona kutipa mari iyo yataitarisira kubva patakatanga kutaura navo kubva gore richitanga. Isusu takavapa yatinoti position paper yekuti izo tinoda 840 US. Ende tinoramba tichipatsingira ipapo tichipatsokodzera. Asi yatinotofanira kunge tichipiwa imari inotodarika 1000. But nekuti takambovapa position paper yekuti 840 tikungoti aiwa chimbotanga imasvitsaka ipapo kuitira kuti izvo tigozoona zvekutaura zvetichiinda mberi. Tinoonangana zvakare nenyaya yekuti izvo muna October 2018 taive takati isusu takambosvika pa 540. Madii kumbosvika zvakare ipapo tichitauriranaka muchitutsira mbijana mbijana.
Avanga vari munyori wesangano revarairidzi rezimuta vagoodwill taderera vari parunare kukwekwe nestudio 7. Vamiriri vemasangano evashandi muAfrica vakanga vachisangana kuKigali guta guru reRwanda kumusangano weAfrica Regional Organization of International Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa uyo wakapera nechishanu. Musangano uyo unonzi wakanga wakanangana nekuona mashandiro emasangano evashandi muAfrica uye nekuti nhaurirano dzemihoro pakati pevashandi dzehurumende pamwe nevashandirwe dziri kufamba sei. Zimbabwe yanga yakamirirwa kumusangano uyu neZCTU ichimirirwa newakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri vakuda kwashe munengiwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navamunengiwa vari kuRwanda.
Musangano watiri kupinda wakakokwa nesangano rinonzi Regional Africa Regional Organization of International Trade Union Federation kana kuti ITUC Africa. Musangano uri kutarisa nezve trade union organizing ne collective bargaining zvinova kusimbiswa kwemisangano yevashandi uye kunhaurirano dziri pakati pevashandi nevashandirwi uye pamusoro pakati pemasangano evashandi nedzihurumende dziri muAfrica.
Musangano uyu unobatsira nenzira dzipi vashandi vemuZimbabwe vamunengiwa?
Musangano uyu zvikuru zvaunobatsira nazvo ndezvekuti tinochita kunonzi kushare my experiences, kunzwawo zvakapindana nevamwe nezviri kupindana nevamwe munyika dziri muno muAfrica medu, uye kuti dzimwe hondozi takatarisana nadzo ivo vakambosangana nadzo vakadzikunda sei kana kuti vakadzirwa sei kana kuti vari kudzirwa sei. So ndo zvakakoshera musangano iyoyo, uye uri kutarisa nzira tsva dzekufambisa nyaya dzevashandi nekupanana mazano nekuona kuti tingaita sei kuti tirwisane nehumbimbindoga hwevashandirwi vatinoshandira vanga vahurumende kana kuti vashandirwi vakazvimirira.
Musangano uri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda muZimbabwe vari kuchema nenyaya dzemihoro. Munoona here zvinosungwa kumisangano zvichizobatsirawo mukusimudzirwa kwemihoro yavo?
Musangano yakadai mukoma jonga ine yatinoti persuasive value inoita kuti tionesane iwo sevashandi vemuAfrica tive ne a collective position panyaya dzemapdo backed salary or mapdo linked salaries. But sezvamunoziva kuti nhamo dzedu hadzina kufanana, chatingangoita chete ndechekuti tinoita macommon positions on issues of common interest dzekuti tobata sei nyaya dze informal sector, tobata sei nyaya dzevashandi vari mu tinoti precarious work, tobata sei nyaya dzevashandi vari kuhora mari iri pasi pepdl. So izvozvo zvinoita kuti vakuru vedu pavanoenda vachinotaura palevel yana au palevel yesadak vari under the auspices of satuk, tinenge tichitaura with one voice because maissues anobata vashandi anenge ari well ventilated. Ndo pamunozoona panozobuda SADAG protocol on workers and informal rights, ndo panozobuda maprotocols akasiyana-siyana anobata in the world of work.
Idzo dzihurumende dzemuAfrica zvii zvadziri kuitawo kutsigirawo vashandi pamwe nemasangano anomirira vashandi?
Hurumende dzemuAfrica maonero edu isu ndekuti dzinofanira kukoshesa vagari vemuAfrica pakutanga, kukoshesa macitizens ivo vagari vemuAfrica nekuti ndivo vanoita kuti hurumende dzivepo. It's unfortunate kana tichiona hurumende dzichipesuwa tinoti maneoliberal policies, kana dzipesuwa mapolisi anenge achinyanyisa rerekera divi remainvestor vazhinji vacho vasitombori zvizvarwa zvemunyika idzodzo. Ahead of vana vemunyika, vanhu vanosweta day in day out kuti nyika iende mberi. Nekuti hatinoti mainvestor mazhinji acho especially muAfrica vari muextractive sector, kuti kana vapedza kutora zvavanga vachitora vanobva vatovhara vobva vaenda. Tine mienzaniso yana kama tin mine, mainvestor anga achitora tini iya pavakangoona zvisingachavaitiri vakabva vatoenda. Vana vanga vachishanda nevanga vachiita sei vosara vatova varombo kudarika matangiro avakaita. Saka hurumende dzemuAfrica dzinofanira kutora deliberate position yekuempower vanhu vadzo. So izvozvo izvo ndo zvatinenge tichigadzira kuti kana tichizonoengaja nehurumende idzi tisvike patinoonerana kuti fokasi yedu first and foremost inofanira kunge iri yezvizvarwa zvemunyika. Tisatanyanya kutarisa kuti vanoda kupfuma kuwedzera zvakanyanya ndivo vatingaisa kumberi, nekuti zvinofanira kuzikanwa kuti vanhu vanoshanda vanoshandira kuraramisa mhuri. Asi vazhinji vanoita zvemabhizimusi vari kuda kutowedzera pane zvavanazvo kuti vaite fuma zhinji yakapfuuridza. Isu hatisi kuti zvakaipa, asi ngazvisaitwa zvichisiya pasi avo vanogadzira pfuma yacho neziya ravo.
Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wezctu vakuda kwashe munengiwa vachitaura nestudio 7 vari parunare kuRwanda. Zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTavoka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tavoka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navatakudzwa ngadziore avo vanomirira vechidiki vemuHarare muparamende. Vangadziore vanga vari muno muAmerica, ngatinzwei vachitsanangura.
Chekutanga chandiunza muno muAmerica musangano watinotiwo weUnited Nations unoungana nyika dzepasi rose kuti dzitaure nyaya dziri kunetsa nemikana dziriwo munyika. Saka kuuya kwangu ndauya ndakamirira vechidiki ndichida kunge ndichivamirirawo ndichiisa izwi kuti pane zvese zvichaitika vange varipowo, pane zvese zvichange zvichirongwa vange vachirongawo vachirongerwawo varipo. Ndauya zvekare nekuti pane iyo yatinoti muchirungu fellowship yandakapiwa neMcCain Institute ine vanhu makumi maviri munyika dzese dzepasi rino. Ndakange ndiripo ndakamirirawo Africa, ndakamirirawo nyika yangu Zimbabwe, kunge tiripo nevamwe ava tichitaura zvinhu zvine chekuita nematongerwo enyika, nematongerwo nemutemo, zvine chekuita nekodzero dzevanhu. Saka ndiripo nevanhu ava kutinge tichidzidza nezvekutungamirira kuti zvoitwa sei kuti tinge tiri vanhu vanotungamirira vanhu vanenge vari muvanhu.
Tanzwa kuti makapinda musangano weSummit of the Future, ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakadzidza kumusangano uyu?
Zvandakawana kumusangano weSummit of the Future weUnited Nations, chekutanga ndingangoti ino ndiyo nguva yekuti vechidiki tinge tichigadzira ramangwana redu. Zvekuudzwa kuti tiri vatungamiriri ramangwana zvakapera kudhara. Ino yatova nguva yekuti tinge tichibatikana nenhaurwa nenyaya dziri kuitika pasi rose. Munozviziva kune nyaya dzine chekuita neclimate change, munozviziva kune nyaya dzekuita netechnological transformation, munozviziva kune nyaya dzekuita nezvemari, upfumi hwenyika pasi rose yavanoti iyo global finance system. Saka tinofanira kunge tiri vechidiki vanofanira kunge vari pakati pezvese izvi zviri kuitika, tichiisawo izwi redu mune zviri kuitika izvi, nekuti ndisu tichange tiripo. Munozviziva nyika dzedu dzinotora zvikwereti, asi vachabatira zvikwereti zvevana vedu kana kuti ndisu. Saka tinofanira kunge tiripo pamberi tichiona kuti zvafambiswa sei kuti zvikwereti izvi zvadzoserwa, uye zvadzoserwa mune kuti hazvizonge zvichitiparira kana kuti vana vachange vachizvarwa. Saka zvese izvi zvandiratidza kuti sewe shidiki, sewe shidiki, tunafanwa nge tiri pakati, pezo matungi wenyika, tunafanwa nge tiri pakati, pezo upumi wenyika, tunafanwa nge tiri pakati, pe kuona kuti kugarisana kwedu, kunge kuri kwa kacheka, nezimu nyika uye sesu, sewana ya Zimbabwe.
Panyaya ya mataura yekuti inzi revechidiki rinofanira kunzika uyezve vechidiki vanofanira kutora zvigaro zveutungamiriri. Tiri kuona kusungwa kwevamwe kuchisiya vamwewo vachifunga kuti kupinda munyaya zvematongero enyika ichino chinokanganisa remangwana. Munozviona sei izvi?
Hongu hurumende yedu hurumende inoda kuona tichishushikana. Tinonga sosvene muromo, ihurumende inoda kuona tichibuda dikita tirimo mune zvematongerwo enyika. Asika hakuna zvakanaka zvinouya pasina kushingirira. Tinofanira kunge tiri vechidiki vanoratidza simba mune zvese zvinoitika izvi. Vangange vachisunga, vakange vachirova, vakange vachiita zvese neizvo zvavanoita, asi isusu sevanhu vanoda kuti inzwi ravo rinzwike, sevanhu vanoda kuti tinge takapombonoka munyika yedu yatakazvarwa, nyika yedu yakarwirwa nemagamba edu, tinofanira kunge tichitorwawo sevechidiki. Saka hatifaniri kunge tichizorora, tinofanira kunge tichimuka pese panenge pane zviri kuitwa, tonge tiripo. Kana vakativharira mukana, tonge tiripo tichiisa simba redu rese, nekuti hapana chatiri kuita chinopokana nemitemo yenyika nebumbiro remutemo. Zvese zvatinenge tichiita ndezvekuti tingiwo tiripo. Ndo zvavakaita vari vadiki vamunoona vachishandisa simba ravo kutivharira mukana.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navatakudzwa ngadziore vanomirira vechidiki vemuHarare muparamende. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum. Muchichipiwa na Evans Zininga wa Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chesvondo rega rega chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi takumbira mufundisi Silvanos Mukoriro kuti vadzoke zvakare vatishumaire vatipe shoko ranhasi. Mufundisi, sanganai nevateereri mutipe zvamakatigadzirira nhasi.
Kwazwai, kwazwai vateereri veStudio 7, kwazwai Baba Zininga. Tinofara nomukana wokushumirana watawana. Regai tiverenge shoko raMwari kubva kuna Matiyo chapter 5 verse 8. Inoti vakaropafadzwa vakachena pamoyo nekuti vachaona Mwari. Hama dzangu, Mwari haarigwe, Mwari haatsotswi, Mwari haana vanoheka vanoti ndichaheka kuona Mwari. Pane nzira 1 yekuti kana uchida kuona Mwari unofana kuchena pamoyo. Zvanzi neshoko raMwari kuna Mapesari ma24, zvanzi ndiani achakwira pagomo dzvene raJehovha? Inodaro inoti ndeavo vakageza moyo yavo. Moyo yakachena ndo inoona Mwari. Vazvipira kuti Jesu ageze moyo yavo ndo vane mukana wekuona Mwari. Kana moyo wako usina kumira zvakanaka, usina kuchena, kana ukaona mamiracles, nditaure newe hasi Mwari. Mwari anoonekwa navane mwoyo yakachena. Ndinodzochirama kudai vazhinji vari kuita zvamamiracles akawanda akasiyana siyana, vamwe vachimaona. Kana uchiona, uchiona zvinhu zvaunoona uchiti ndiMwari azviita, mwoyo wako usina kuchena. Ichocho hachisi chokwadi, nokuti Bhaibheri yati vakaropafadzwa vakachena pamoyo nokuti vachaona Mwari. Kunyange David kunyora kwake Mapesari ma51 ane shungu, anoti Mwari natsai mwoyo wangu, ugezei nehisopi, ndishambidzei mwoyo wangu uve wakachena nekuti aida kuona Mwari. Kana uchida kuona Mwari, mwoyo wako unofana kuva wakachena. Mwari unotsvaka mando yavanhu vanoda kuzvipa kuna Mwari kuti Mwari avageze neropa rake rakaerera pamuchinjikwa. Kana vachinge vagezwa neropa vokwanisa kuona Mwari nekuti vakaropafadzwa vane mwoyo wakachena.
chena moyo unocheneswa neropa ra Jesu bedzi. Jesu ndiye ane ropa rakaira pamuchinjikwa rinokwanisa kugeza vanhu kana vachinge vatenda kwaari. Kana wagezwa neropa ra Jesu wava kukwanisa kuona mwari. Ndosaka Bhaibheri richiti kana uchinge watenda kuna Kristu iye nzira yezvokwadi inokusvitsa kuna Baba, inokuendesa kuna Baba. Kristu ndiyo nzira inoendesa vanhu kuna Baba. Ndoda kutaura neni hama dzangu, mwari unotsvaka vanhu vanoda kuzvipa kwaari kuti iye agovageza. Kana achinge avageza avo vanenge vatenda kubasa rakaitwa pamuchinjikwa ropa rakaerera, mwari unovageza. Kana achinge avageza zveshuwa shuwa vana nemukana wakakura wekuona mwari. Isu tinoda kuona mwari, fana kuona mwari vachizviratidza mwari achionekwa achibata. Kuti uone mwari zvinotora mwoyo wakachena. Gadzirisa ukama wako na mwari, mwoyo wako uwe wakachena kuti ugokwanisa kuona mwari. Nokuti vane mwoyo wakachena ndivo vanoona mwari. Vane rano ndoda kutaura nemudikani, zvakakunakira kuti uite sarudzo yokumeka shuwa kuti mwoyo wako wakachena, ukama wako na mwari wakanaka. Iwe na mwari muri kufambidzana zvakanaka, muri kuyanana zvakanaka, mune ukama wakanaka. Kana wadaro mwoyo wako unenge wakachena. Ende kana mwoyo wako wakachena, uchaona mwari pazvishozvo mwoyo wako. Uchaona mwari pane zvinhu zvauri kunamatira. Uchaona mwari pane zvinhu zvauri kutsvaga. Uchaona mwari vachizviratidza muupenyu hwako. Nokuti vakaropafadzwa vane mwoyo yakachena vachaona mwari. Vane rano dakuwa na mkana wakunamata. Mwari ndinokutendai, ndinokutendai nehama zhinji dzakateerera pachirongwa chino. Ndinonyengeterera mwari wangu. Vamwe vafanana naAdhamu akasviba akarega kuona mwari. Vati mwari makanatsa Adhamu kuti akuone ayana nineni. Tinonamata nhasi uno nda kweropa rapamuchinjikwa rinokwanisa kugeza vanhu, rinoshamba zvivi zvavanhu. Imi munotideedza kunyange takasviba kuti kana tava kwamuri mugotinatsa mwari wee, tinatsei tikuonei, tiyana nineni, fambeni nemwari. Tinotsvaka kugezwa manirano neropa raJesu kuti iyanane nemi mwari. Tigokuonai muchizviratidza panyaya dzedu, tigokuonai muchizviratidza kumhuri kwedu, tigokuonai muchizviratidza mamarriages edu. Amen.
Aiwa tinokutendai mufundisi nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chechitendero. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupai zvakare chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chapinda mukamba manheru anhasi kuti chigadzirire mutambo wacho neNamibia mumakundano eAfcon 2025. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vezvikwata zvemuno vari kusimuka manheru ano vapedza mitambo yavo yeCastle Lager Premier Soccer League vakananga kuSouth Africa, uko vari kunosangana nevari kubva mhiri kwemakungwa. Vatambi ava vanosanganisira Kama Billiard weYada, Emmanuel Jalai weDynamos, Walter Msona weSimba Bora na God knows Murwira weCapes United, avo vaive pamitambo ichangobva kupera neKenya neCameroon iyo yakaita mangange 0-0. Mutauriri weZifa vaMike Madoda vanoti vatambi vari kubva mhiri kwemakungwa vari kutarisirwa kuve vave muSouth Africa mangwana kunze kwatino kadewere weNantes, Masha Omunetsi weRheims kuFrance na Teenage Adebe weCincinnati kuOhio kuUSA, avo vane mitambo manheru ano kunyika dzavari. Magnus Nakamba weLuton, Terence Jugamanja weSupersport na Brandon Galloway wePlymouth, avo vaive vasipo pamitambo neKenya neCameroon nezvikonzero zvakasiyana-siyana vari kutarisirwa kuve vave mukamba mangwana. Vatambi ava vari kubatanawo nevamwe vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu vakaita saJordan Zemura weUdinese kuItaly Edirino Mota we Cardiff City ku England, Prince Dube we Young Africans ku Tanzania, Gerald Takwara we Al Mina ku Iraq na Munashe Garanganga we FC Copenhagen ku Denmark. Tawanda Masanise we Motherwell ku Scotland, Tawanda Chirewa we Derby County ku England na Washington Arubi we Marumo Gallants mu South Africa. Varutarisirwa kubatana nevamwe zvekare. Namibia neZimbabwe dziri kusangana pamitambo miviri yakateverana musi wa 11 na 15 Gumiguru mu South Africa makare. Kari kare veruzhinji ingadai vave kutoti Zimbabwe yakatokunda mutambo usati watambwa asi aimboridza pembe mu Premier Soccer League vase Amanda wana vanoti kare agare arikare.
Bora raitambuka kare rako mazuva ano zvatisiyani. Pati zvisinei nokuchinja kwaita bora yezvinezvi. Zvaitika kare zvichaitika yezvino.
Zimbabwe iri pati nzvimbo chechitatu nemapoints maviri kubva mumitambo muviri mugungano rezvikwata zvina regroup J iri. Namibia ndiyo iri pasi pasi isina kana point imwe chete kubva mumitambo miviri. Cameroon neKenya ndidzo dziri kutungamira nemapoints mana mushure mekurova Namibia ndekuita mangange neZimbabwe. Zimbabwe inofarira kurova Namibia mumitambo miviri iyi kuti irambe ine mukana wekuenda kumafinari eAFCON. Asi George Mudiwa uyo aimbobatira Capes United anoti izvi hazvisi kuzove nyore.
We have to win, but it's a tough match, very tough. A small team, Namibia, it's only team,
Munyori, weze mtambo inapu, admire mwemeke. Ano Zimbabwe, inofarira kusunga dzisimbe pamitambo iyi.
Zimbabwe haifanira kudherera maBrave Warriors vanofanira kutotamba sevari kutamba neCameroon kana Nigeria chaiyo.
Asi mutsigiri weMawarriors ane mukurumbira vaChris Romario Msekiwa vanoti vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichakunda mumitambo yakakosha iyi. VaMsekiwa vanoti vatsigiri veZimbabwe Warriors vanofarira kuita chipatsa-patsa kuenda unandare kunotsigira chikwata chavo kuti chikunde.
Watsigiri wese weZimbabwe vanogara South Africa tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu hwenyu hwakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe even ari kunana Cape Town huyai titevere mhere, tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Vakapedza neNamibia chikwata chaMichael Nees ichi chiri kusangana neKenya musi wa 11 mbudzi chichizopedzisa mitambo yacho neCameroon musi wa 19 mbudzi. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo chaenda kumafinari ayo achaitirwa kuMorocco gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi, vashandirwi pamwe nevamiriri vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nemabasa vanga vachisangana mukwekwe kumusangano wekuona kudyidzana kuri pakati pevashandi nehurumende. Masangano anomirira vashandi muAfrica anopeta musangano weInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa wanga uchiitirwa muRwanda. Chikwata chenhabvu yenyika cheZimbabwe Warriors chinopinda mukamba manheru ano kuti chigadzirire mutambo wacho neNamibia mumakundano eAFCON 2025. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 6 kuMfumfu 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu wakobulawayo uthi uzizwa engasaphephanga kulandela isehlakalo sezigebengu ezibambe inkunzi ebhanga zihlomile zantshontsha imali ephezu kwe-$4 million. Izakhamizi zika Ward 2 eGwanda North ziyathokoza ngoba seziqedisa ukwakha idamu eselile minyaka engamachumi amahlanu lisehlula. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. UZulu wakobulawayo uthi akasazizwa ephephile kulandela ukubanjwa inkunzi kwemota ethwala imali eyayisanda kuthatha izigidi ezedlula ezine $4 million ebhanga le-Ecobank ngeviki edluleyo. Izigebengu ezenza lokhu zazihlome ngemibhobho yohlobo lwama-AK-47 kanye labovolovolo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyethusa ikakhulu uma abantu selibona kunama-private citizens ale mbhobho emkhulu kanjeyana abalesibindi sokuthi bethathe imali ligwaze umhlaba. Kodwa kakwethusi kangako, abantu bangadubeka amaNdebele athi singalamba sidla utshani. So okucacileyo okungamangalisiyo yikuthi abantu badubeka and abantu bengadubeka ngendlela abantu beZimbabwe badubeka ngayo, they resort to crime. So abantu bonke sebedinga indlela zokuthi beziphilise ngoba kulamsebenzi. Labaphetheyo akutshengisi ukuthi kwelinye ilanga bake becabangela abantu ukuthi abantu bangaphila njani. So mbona ngazathi kunengi okufuze sikukhangelele. Lezi ndlini ungakhangela ama robberies aya esanda. Kodwa okwethusayo ukuthi laba abaphetheyo benza ngani yonke nje into inormal, akula mzamo yokuthi singenza njani ukuthi sitshintshe inhlala impilo zabantu bebe lenhlala kahle. So kusazoqhubeka ububi obuningi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Izakhamizi zika Ward 2 eGwanda North ziphakathi kokuzigebhela idamu ngezandla ukuze zilwisane lodubo lokusilela kwamanzi oludlondlobaliswe yikoma komkhathi lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Sekuneminyaka engamachumi amahlanu 50 years kusungulwe imizamo yokwakha idamu ledomboritsitsa kodwa lisehlula kuphela ngenxa yengxaki ezishiyeneyo. Kepha lonyaka izakhamizi zithi zilethemba lokuthi lizaphutha leli damu ngoba zisebenza gadalala njalo sesiphakathi kokwakha umbundu wokubamba amanzi. Okwamanje izakhamizi zetatata zihamba umango omude zisebukha amanzi ngezinqola lokunathisa izifuyo zazo edamu lesilikwe. Umnumzana Ananias Nyathi odlala etatata uthi lingaphela leli damu lizabanceda kakhulu kanye lezifuyo zabo ikakhulu ngesikhathi sendlala esifana lalesi sesikhona lonyaka esesibulele inkomo ezedlula 4,000 eMatabeleland South.
Idamu leli ukuqalisa kwalo sibili mina abonangibona ngubangusibantwana bona ngapha manje 1974 khathi esidamu sileqisa ukuthi liyaphuma idamu leli izasinceda sizafaka izivande zembhida and lezifuyo seziphilile. Kade ezingikhuluma sokathesi ungabhuda etamu lena sokuphungunuka amadonki ayangena afela phakathi athini kodwa nxa useduze lapha uyayibona leli damu leli siyabonga sibili selikhiphe impilo yabantu abaningi engozini.
Amazwi kanyati agcizelelwe ngumgcini sihlalo ekomidi ebona ngokwakhiwa kwedamu ledomboritsitsa umnumzana Philani Gwebu.
Kathesi sikha amanzi esihamba sisawathatha ungaba ngumango because ongaba yi 4 kilometers babe sithatha khona amanzi kulana. So ikuza kwaba lo mbono lokuthi senze idamu sizuze ukusizakala ngodubo lwamanzi. Ekunatheni thina abantu ezifuyweni lokuthi senze isingadi abantu baziphilise ngoba izulu lakathesi kalisani ngendlela efana nayo. Uhlupho olukhona lapha yikuthi asila nje esingathi ngokwethu esithembele khona siyancediswa lapha nalapha.
Izakhamizi zethu zincediswa zinhlanganiso ezizimeleyo ukwakha leli damu kodwa zikhala ngokuthi zisebenza zilambile nangumangwe ulaleziko emzini emnengi. Unkosikazi Zolibanzi Mpofu ngukhansila kaward 2 eGwanda North.
Sibele nhlanhla ke ngokuthola inhlanganiso ye-CRS yesincedisileyo kakhulu ngemateriyali. Badala basebenza khonapha icommunity yesebenza kodwa kabala kudla bakudla besebenza khonapha basebenza sibili belambile kakhulu. Esihle sifisa ukuthi nxa singathola uncediseka ngokudla bathi besebenza besidla abadala ngoba sikhangele ukuthi icommunity yaphatheka yesebenza khonapha obhilida basukumile emakhaya bayakha. Kodwa kabala zuzu engathi bayithola ngathi kumbe ngathi liholo kumbe allowance basebenza ngokuzimisela kwabo nje.
Inhlanganiso yeMelika ecubungula isimo sendlala emhlabeni jikelele FMIN Early Warning System Network FuseNet yethule umbiko kuliviki sithi amadamu amaningi aseChile eZimbabwe ngenxa yokoma kwemkhathi kanye nezigodi eziningi lazo azisela amanzi. Ithi lokhu sokubangela ukuthi isimo sendlala sibe sibi ngamandla elizweni. Esigabeni seGungwe eGwanda South izakhamizi zijabulile kulandela ukusungulwa kohlelo lokulungisa idamu lazo eladilika ngomnyaka ka-2016 ngemva kokuchitheka kwezulu elikhulu eladala umonakalo endaweni ezijiyeneyo. Lo msebenzi uqhutshwa yinkampani ye-JR Goddard Contracting wena eqhatshwe ngabeGwanda Community Share Ownership Trust. Usobhuku weGungwe uMnumzana Thuso wadenga uthi ukulungiswa kwaleli damu sekulethe ithemba kuzakhamizi esazile minyaka zibhekane lodubo lwamanzi.
Idamu kona kweGungwe kukhanya liyalungiswa sekwathembisa okutsho ukuthi ngesikhathi esizayo sibona ngane hayi amanzi zizakuba lawo. Okwakathesi siphila ngeborani yiko lapho asihlanganela khona abantu ukuthi amazanathe ezifiwo zethu khona.
Isiphathamandla se-JR Goddard Construction uMnumzana Francis Ngwenya uthi umpundu waleli damu uza kwengezwa ukuze ubambe amanzi amaningi.
Sithembisa ukuthi izulu lalonyaka amanzi akhona sizawabamba. Umnyaka lo usiyaphela babe sebelamanzi abantu beGungwe. Okunye njengakwengeza ukuthi leli damu leGungwe silengezile ubukhulu balo kukade liko khona okutshengisa ukuthi amanzi ebele wabamba ekuqaleni lingakadabuli asaza kwengizwa kathesi ukuya phezulu nge-1 meter okutshengisa ukuthi la manzi azabe lapha sezangezelwa asezaba maningi kulokhu akade yikho khona.
Lanxa kulokukhanya edamu leGungwe kubuvilibane edamu leThulimanyange lapho umsebenzi wokwakhaleli damu osumisiwe njalo ngenxa yokusilela kwemali. Leli lidamu elikhulu mpela elikhangelelwe ukusiza abantu abaningi ngoba lizabamba amanzi aphezu kwesilinganiso sama-cubic meters ayizigidi ezingamathumi amathathu 33 million cubic meters. Kodwa ukhansila kawa 13 eGwanda South uMnumzana Nicholas Ndlovu ude kudanisayo ukuthi akula lutho olwenziwayo ekwakheni leli damu okwamanje.
Leliyani damu sithe sibona kuqaliswa sathi nangu Mesiya sefikile lapho ezabonakala sesiphila kahle. Hatshi eqinisweni elihle akulalutho sibili ezisebenzi sezizezaqunywa ezinye bezisele mbijane kuvela akulalutho sibili emanyange komile.
Amadamu amaningi esabelweni seMatabeleland South kasabamba amanzi ngoba esegqibelekile okubangela ukuthi atshe masinya ikakhulu nxa kungela zulu njengalonyaka. Inkomo ziyafa ngokubanjelwa edakeni emadamu amaningi sikhuluma nje njalo uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka kulapho kufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngenxa yokuthilela kwamanzi lokudla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda Albert Ngube.
Uhlelo lwabasakhulayo namuhla sisePlumtree esigabeni sakwaMadlambuzi. Sixoxa loJohnson Ndebele, umkhandi wensimbi ophila ngokwenza izinqola lokunye okuthiyeneyo.
Salibonani balaleli uStudio 7. Umsebenzi engiwenzayo kanye nsenze izinqola lama window frame okawuthi kwaMadlambuzi laphana ngiyatholakala Madlambuzi Center kumbe eMkhomeni Business Center ngiyatholakala.
Ukuze wakhe inqola usuka phansi uze uyephutsha ungathi usebenzisa malini, njalo nxa usuyithengisa uyithengisa ngemalini?
Imali engiyisebenzisayo imali engange 400 US dollar, and ma sengithengisa ngithengisa ngemali engange 550 US dollar.
Yiziphi ingxaki ohlangana lazo?
Ingxaki ehlangana lazo kubhizinisi kusilela kwepetroli, kusilela kwepetroli, and ngiyabe nesifiso sokuthi ngabe abanye abasakhulayo njengami babe nesifiso sokuthi umsebenzi lo engiwenzayo bengabakwazi ngibafundisa into enjengemitshina esilelayo. Abanye babe nesifiso sokuthi ukhule kube industry enkulu.
Wawufundela ngaphi umsebenzi?
Indaba yomsebenzi yokuthi ube uzuyekwazi uzuvuthe sibili abantu bekuncoma ukuthi hayi umsebenzi uyeza ngendlela eyiyo. Inke ngiqale lapho ukuthi from ngisesephansi ngakakwanisa ukuthi ngingayenza umsebenzi wezandla, but ngilesifiso sasesikolo ngangukuform 2 ngangifunda i-woodwork. Ngabonisa uthando kutitsha uMr Msemwa owayengifundisa udweki. Wayelokhu engifundisa izinto zeudweki, lokhu engifundisa loko ngaze ngayokuma kumfumfu esifundweni sami. Nganilesifiso sokuthi ngiye kukhosi ngezandla zabazali zasuka zabamfishane. Angisaphumelelanga, but loko ngidlwisa ngizama ukuthi ngibe lolwazi omsebenzi ezandla. Ngabonayo ukuthi iwoodwork akulula ukuthi umsebenzi onjenganalowo uwuthole. Ngase ngicabanga ukuthi ngayenza i-welding or i-building, ngabe sengibona ukuthi ayi i-welding isenhlizweni yami ngicabange kuqala. Ngabe lokho ngizama, ngabuyela futhi kuMr Msemwa ngisiyabuza ukuthi le nsimbi ikhathwa njani, kuthiwa yini, ma uyimesha uyimesha njani. Ngabe lokho ngifunda ngithola ulwazi kancane kancane, ngingena ku-YouTube loko ngizama ukuthi ngibe le-experience. Ngasuka lapho ngathenga insimbi zakudala lezimbheda lezi zazikhona ebantwini. Ngaqala-ke sengenza amaseko ngithengisa, abantu bencoba lo bencoma lo msebenzi. Hayi, ngabona ukuthi hayi akulanswaka kula bantu abasolayo. Ngabe lokho ngikhula kanjalo ngibona lezi moto sezibuya kimi ngisekhaya kumadlambuzi kwapha, abeshisela bachisela abantu, abantu bekuye bebonge bethi hayi imisebenzi uyawuyenza. Lokho ngidinga experience. Ngibiza la abanye abantu abakwazi ukuchisela ngithi ngayenza into, ngibabize ngithi hayi mafowethu ngicela ke limbonise lapha ukuthi ungabe kuruwa ngaphi. Hayi bethi hayi kuhle, loko ngiqhubeka kanjalo. Lamanje ngingacabanga ukwenza ulutho kumbe ukudizayina something. Ngiyangena ku-YouTube ngisethe mboni beloko ngithole i-experience kwaphana. Yindlela yami yokufunda umsebenzi. I-course ukuze ngibe wazi lo msebenzi ngalesifiso, but ngenxa yokuthi izandla zabazali zifitshane ngayihluleka, but manje sengile experience yakhona lo.
Abasakhulayo njengawe ungathanda ukuthini kubo? Ngoba siyabona abaningi batshona bebhoda ngezitolo benatha utshwala njalo besebenzisa izidakamizwa.
kwabasakhulayo njengami ababelesifiso sokuthi bengabe le mizamo yemisebenzi ezandla, kodwa belokhu benjani besahamba sasendimeni le ndima yentshengo. Kuyabanzima ukuthi kube le mpumelelo ngoba lokhu ingcosana okubili okuthathu uyabukutholile uyawucabanga intshengo. So kuyaphambanisa izimiso zakho kumbe izifiso zakho. So ontshengo labo awalungayo.
Abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe befuna ukuthenga inqola lokunye okulungisayo, bakuthola njani?
Abathanda ukuthi bengisapote bathenge izinto engizilungisayo kumbe engizenzayo. Njengoba besithi umntwana ngokhuliswa ngumakhelwane, singangithola kunombolo lezi 0711385122. Ngiyosibiza futhi 0711385122.
UJohnson Ndebele ngosakhulayo ohlala ePlumtree esigabeni sakwaMadlambuzi ophila ngokukhiqiza izinqola lokunye okuthiyeneyo.
The Voice of America.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu namuhla silomnumzana uVusani Sibanda.
Sinqana amasiko
senziwe manje
nobaba mkhulu
babe
lobola
usenziwe manje.
Ngibingelele babunkomo labalalele. Engiliphathele khona namhlanje nanku kubalulekile nje. Sizothanda ukubheka ukuthi yini isiko. Sikhuluma ngani masikhuluma ngesiko? Abanye bathi isiko into yamadlozi, into yezinyanga, into yezangoma. Athi mawukhuluma ngesiko athi mzali, mntanami mina kangisangeni lapho ngisindisiwa ngifuna into zamadlozi la kwami. Isiko libuya kumdala. Yini isiko? Isiko isisombululo oyi-answer, isicazululo senkinga yesizwe elisizwe esibhekane nayo. Impendulo kube kuthiwa yisiko uma libuya kumdala. Into eyenziwa continuously. For example, athi kudala mandulo bekuthi mayisizwe silenkinga imvula kayinithi bayisizwe siyempini siyahlaselwa inkomo ziyafa nje kule mkhuhlane singayazi kuyagulwa nje khona nje into engahambi kahle. Bebehlangana besiyinkosini yabo, inkosi yabo ibiyibheka lenkinga isuke lapho nayo idlulisa inkinga kwimboni. Yini imboni? Imboni ngumuntu oyimediator between izele nyama lezwe lomoya ophathiswe isibani sizwe okhanyisa isizwe ombathwe izidalwa zezwe lesithunywa esikhulu ideyithi sexhumene lomdala. So lowo muntu bebethi mabe inkosi idlulisela kuye yena abe sesiyakhala kumdali through isithunywa esikhulu. Uma esiyakhala kumdali through isithunywa esikhulu mala mpendulwe isehla ibuya mhlawumbe njengobona imvula kayinethi kuthiwa hayi thathani gawulani isihlahla ejayiswe elizulu dobha amathambo litshisa iindleko zabo thekwani tshisani liyana mpendulo ma kuthiwa every year before izulu linethe libe lisenza njalo igawula litshisa lisenza ini gawula liyampendulo lena ma ibuya kube kuthiwa yisiko. Isiko lesizwe ngoba impendulo befike yadlulisela enkosini, inkosi ibisisenza imbizwe ibiza isizwe ibisidlulisa ukuthi hayi kuthiwa manje as every year before imvula iqale kumele sigawule isihlahla sitshise senze 1 2 3 1 2 every kuthiwa yisiko. Sometimes kuthiwa abantu mabazile ngelanga elinje, ilanga elinje yabo yazilwe lezi yisiko sesizwe. Isiko yi-answer ebuya kumdali, ebuya kumdali through imboni, imboni edlulisela inkosi. Isiko liya-involve, kulamasiko angapheli. So kusiba la masiko ade senzeka kwesikhathi esithile aphele kubuye futhi kuyecelwa ngokunye kube kuqala amasiko amatsha, bekunjalo. So abantu bakudala okhokho bethu kade be-powerful ngoba kade beyazi hierarchy, bebengaziyeli kumdali. Babekwazi ukuthi siye enkosini yethu, inkosi yethu isidlulisele kulo phezulu ngokomoya, yena lo ombathwe edala usidlulisela kumdali. Asibuye silethele i-answer. That's why okhokho bethu kade be-powerful, very powerful. Kade besiyokulwa labantu abaphethe imbhobho, bona bephethe imikhonto kade benqoba. Kade be-powerful ngoba kade beyazi hierarchy futhi kade beyihloniphi hierarchy. That's why kade be-powerful. Namhlanje sekulahlile konke lokhu. Sabiza into zethu ezazisiphilisa ngamademoni, sathi kumdali siyaziyela, asisalandeli yonke le hierarchy ibikhona, siziyelile kumdali. Yini elungayo? silahlile indlela okhokho bethu kade be powerful kade bezisathwa ezinyinhlanga. That's why izinyinhlanga zabuya zezala ngoba okhokho bethu kade be powerful elandela indlela zabo zeqiniso ezibaxhumanisa nomdala. Thina salahla okwethu salandela indlela esingazazi. Yikho namhlanje siyilapha abantu abanje. Yikho namhlanje singayindawo empilweni. Yikho namhlanje singu number last ka yonke into nje. Yonke into nje kwezinye siyi number last yazo zonke inhlanga. Ngoba silahle indlela yethu ebisiphilisa indlela kathi sezokhokho besatshwe ngezinye izizwe. Kathi sezokhokho bahlonitshwe bakhothanyelwe ngezinye izizwe. Sabiza amasiko ethu madimoni. Naso singabantu abasoko. Sibonge.
Ngena masiko wethu.
Umnumzana Busani Spanda ingcwethi kwezamasiko.
Zimbabwe.
Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thande Kosintimkandla.
Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, asivuseleleni imoya yethu le ehlala isihlukumeza ngenxa yezinto ezihlukeneyo. Sizakhangela eBhayibhelini iTestamente elitsha ngokuloba kukamvangeli uLuka isahluko setshumi. Siqale endimeni yamashumi amabili nanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amabili nesificaminembili. Kufundeka kanje uLuke chapter 10 siqalise verse 25. Bheka kwase usukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, mfundisi ngizakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? 26. Wathi kuso, kulotshweni emthethweni ufunda kanjani? Verse 27. Saphenda sathi, weyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Verse 28. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba engathi mina yindaba emnandi ngokumangalisa kwayo nokuqumbaqumba kwayo. Ngoba kuthiwa kule ndoda eyayisazi umthetho, mhlawumbe ngesilungu singathi wangu-professor of law, ngoba yizo izikhwica mfundo phela labo ababizwa ngalawo magama. Into engithanda kakhulu ngalo professor lo, kuthiwa wasukuma wamlinga uJesu ngombuzo othi, ngingenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila okunaphakathi na? Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, baningi abantu abeza kithi ngendlela ezishiyeneyo bezosilinga ngezinto lathi ezingasihuga, lathi esingazikhwabitha, esingazithanda, kodwa bona besilinga nje. Abanye mhlawumbe gabaze basilinga mhlawumbe ngamazwi aphuma emlonyeni, kodwa ngezenzo zabo. Abanye-ke basilinga ngendlela zokuthi balempahla ezingakanani, naleyo mpahla iyabe ingaziwa ukubana itholakale kanjani. Abanye basilinga ngemfuyo yabo, ngezikhundla zabo, ngalokho abayikho khona. Sibe sesithatheka ngobana iningi labantu bayawuthanda ukuthatheka, sibe sesiphambuka-ke endleleni. Kodwa le ulo uprofesa uyambuza uJesu emlinga njengoba ngisitsho ukuthi kambe wayengenzani ukuze adle ilifa elokungunaphakade. Khangela njani, wayefuna ukuthi abe yisazimthetho okungunaphakade, into engasoziphele eselibele ukubana impilo yakhe izakwedlula emhlabeni. UJesu abesesikade kulotshweni embhalweni njengoba ufunde kangaka nje, ayihlabele impendulo aqambe konke ngaphezu okuthanda uNkulunkulu nenhliziyo yakhe namandla akhe ingqondo yakhe umphefumulo wakhe ngakho konke aze athande lomakhelwane wakhe njengalokhu ezithanda yena. Impendulo kaJesu engiyithanda ithi uphendule kahle, yenza lokhu uzawuphila. Nangu umuntu eyazi into okumele ayenze, uyakwazi okufunekayo ukuze impilo yakhe ibe mnandi, impilo yakhe ibe nhle, kodwa ubuya uzolenga uJesu abuye aphendule ngendlela uJesu athi uphendule kahle, yenza njalo uzawuphila. Ungabi nguprofesa wezinto zasemhlabeni, dinga izinto zikamoya. Sikhuleke Baba, vula ingqondo zethu singazenzisi, zilandele lokhu utsho ilizwi lakho. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo namuhla uEzra Chisa Svanda uxoxa lowake waba intshantshi yomdlalo wokugijima lokweqa uJuma Phiri. Okwamanje uPhiri usengumphathi weqembu lenguqu eleArenal Movers elidlala kusigaba sePremier Soccer League.
UJuma Phiri udabuka koBulawayo njalo ungomunye wabadlali abake badla ubhedu eZimbabwe.
Ngazalwa mhla ka 2 February 1973 eLandaba Clinic. Ngafunda eGampu Primary School uGrade 1 to Grade 4. Mina ngasensuka ngayafunda eHenry Law Grade 5, Grade 7. Ndini ngasuka lapho ngaye Hamilton Boys High.
UPhiri uthi ezemidlalo kwahle wazithakazelela esafunda eHamilton High School.
Ngangisenza ama sprints le high jump. High jump ngayiqala nge mistake if I may say. Mina I was concentrating more on ama sprints. High jump at the time. Uxolani Mabhemoyo, I fell sick and who I was mastered to ask me, I gladly accepted. I never looked back from that day. Ngase ngirecruitwa iWanki Athletics Club who were concentrating more on the Chamber of Mines, challenging the prizes of Lomisis Ndlovu, and in my life they really played a big role.
Njengomuntu owayelesiphiwo emdlalweni etshiyeneyo, uPhiri uthi wabona kungcono ukuthi aqinise kakhulu kumdlalo owodwa, wasekhetha oweqa oye high jump. Wengela ibhola lokugijima.
Athletics really took me far and wide in the world. I represented the country not in the Olympics but ama regional competitions. The extent of it, one particular time I was the fifth best in Africa, Southern Region, as a high jumper.
UJuma wenza izimanga seqa ngoba umncintiswano eminingi waze wangena la kwezwekazi le Africa.
I broke national record in Zimbabwe in 1999. It was 210. I broke it to make it 215, and then a week later broke it to 216. A record which has been existent up until last year. Yeah, break after 24 years. I'm now more on the administration part of sports.
Okumanje uJuma Phiri uSiphathamandla uqembu lenguqu leBulawayo Arnel Movers. Ngimele 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Abahlabeleli beZimbabwe bathi labo balahlekelwe kakhulu ngokutshona komculi wakwele South Africa oludumo obesonta iZCC uSoli Mohulu. Sixoxe lomunye wabaculi laba uMkhando Sikhandayo.
Kuningi esifundile kuye futhi kuningi ebesisakulindile ukuthi sikufunde kuye. Silahlekelwe kakhulu singabaculi abancane. Kuningi ebesithi masikwenza sikopa, ziningi ingoma zakhe ezithi mazicula zisiyakhe imimoya.
UMkhando Sikhandayo ngumculi kamasikandi weZimbabwe ocula ekwele South Africa. Nele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
IMV Waits Tommy.